Vachinyora padande mutande ravo reX vamunangagwa vati hurukuro navazhi yasimbaranza ukama pakati peZimbabwe neChina vakati vari kutarisira kuramba vachishanda vese mune ramangwana. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vatiwo vamunangagwa navazhi vanyorerana zvibvumirano gumi nezvinomwe kana kuti 17 memorandums of understanding munyaya dzakaita sedzezvicherwa, kupanana nyanzvi, kutengeserana, kurima, mhando dzemoto, kusimudzira maruva nezvimwe. Muzinda weChina waburitsawo mashoko padande mutande reX uchiti vaZhi vati vanoda ushamwari hwakasimba hunotsigirwa nezvinhu zvishanu zvinoti matongerwo enyika, upfumi, kudyidzana munyaya dzezveupfumi nekutengeserana, kudzivirirwa kwenyika, magariro evanhu uye mukudyidzana nedzimwe nyika. Vamwe vapinda mumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube. Ko, misangano yakadai yakakosha zvakadini? Tabvunza mukuru mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana vaLevit Mugejo.
Musangano inoitwa yese pakati peZimbabwe neChina micherechedzo yokudyidzana yemhando yepamusoro pakati penyika iyi. Zimbabwe neChina tine kakudyidzana kepamusoro-soro kubva kumabhizinisi kune zvematongerwo enyika sezvamareva kumigodhi. Zvese izvi zvinoitwa kuri kupfurukidza kwekudyidzana kwatinoita neChina.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vanoti havo havaoni paine zvinobatika kubva muhurukuro yavamunangagwa navazhi.
Handifungi kuti pane zvizhinji zvatingatarisira kuti zvichange zvichiwanika kubva kushanya kwaita vamunangagwa kunyika yeChina. Izvi nekuti China yakatogara yataura kuti vachange vachimira kuramba vachitipa mari zvikwereti zvavanga vachimbotipa takatarisira kugadziriswa kwehwange unit 7 and 8. Izvi vaitaura nenyaya dzehumori, nyaya dzecorruption iri munyika, kuti pare zvino vachambonge vachiongorora vachiona kuti zviri papi, nyaya dzehumori zviri papi.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu.
Mameetings akadaro aya vedu vanoenda kazhinji vakazara nepolitics. Asi China kana ichigadzirira kusangana nemutungamiri weZimbabwe inenge ichitarisa mikana maeconomic opportunities ekuti vemabhizimisi veChina vauye muZimbabwe vatore maminerals. Saka mukazvitarisa iko zvinezvi hatina maminerals edu ari kunyatsa kukwenenzverwa neChina. Iko zvino tine lithium iri kungobuda ingori concentrate.
Zvichakadaro vachitaurawo kumucheto wemisangano yavo kuChina nezvizvarwa zveZimbabwe, vamunangagwa vakadzokorora kuti havasi kuzovandudza bumbiro remitemo kuti varambe vachitonga panopera temu yavo muna 2028.
Ndakataura kuti ini I'm a constitutionalist. Wakambozvinzwa? Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro remutemo ndinoritevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndino mumwe wakarinyora.
Vakaenderera mberi vachitiwo,
ava mutavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore aabodo, handiti ndine ndima yangu yandakaipiwa nevanhu vezivo. Kana yapera kuchaya muzotora ndima dzavowo vazviwa. I'm in my second term and I already know the death rate that is above the current one from 2028. Kupinda wavamu. So kana kuna mwana kufunga, vafunire kuti bodo. Azvisizvo zvinofukana baba.
Asi nhengo yedare reparamende inomiririra Warren Park vaShakespeare hamauswa vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa navaJameson Timber vaudza Studio 7 kuti muromo wagara hawo hauzarirwe nerwizi.
Mashoko avanotaurawo semunhu anoita zvematongerwo enyika vamunangagwa ane zvavakambotaura kare vakati ini ndiri softi ndakapava secotton wool. Asi vachipinda takaona kuti vamunangagwa handizvo zvavaitaura zvavari. Mukatarisa iko zvino kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
Pamusangano wemazuva matatu weFOCAC uri kutanga mangwana, China inoti iri kutarisira kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mashanu vachange vachipinda mumusangano uyu. Vamwe vatungamiri vemuAfrica vasangana navazhi vanosanganisira mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi uye mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Evans Zininga, VOA Studio 7, Washington, D.C.